Vachaura pamusangano wavaitana vatsigiri vavo murudhaka Stadium B Arena Maronderana nhasi vachamisa vati vamunangagwa vari kushungurudza vamugabe.
The only difference we have is that we respect Mugabe nelegacy yake zvaakaita, zvaakaita zviri positive. But zvaakakanganisa, we don't waste our time nazvo, we are going to correct. That's why I'm going there. And it's not going to be on the pillars. Okuti choda kuvengana namugabe nokuti his history, he's the past, he's the founding president of the First Republic. I'm the president of the Second Republic. That is the difference. Imi munoti mujara wamakafamba naye 56 years, Munangagwa uri personal assistant. Unomutanda kumutsvaira kumusora zvakadaro. Hongu mamubvisa nesu takafara nokuti taidawo kuti ainge. Ane mapanzwa ipa? Bati kana azorora chiregai kuramba muchimukanganisa. Why are you tormenting him? Musi yakadaro, toenda forward nenyika. Ndopari iye mugabe ndobari nochamisa ndirikuona sokuti anondibatsira. Haizani ndambosangana naye. Bati ndakanzwa shoko rakatumwa rokuti chamisa unenge way forward ende takumuvhotera ndo watinotenda.
Vachamisa vatiwo gore rino havasi kuzobirirwa sarudzo sezvakaitwa vaimbo vamutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai musarudzo dzemuna 2013 vachiti vari kuzviziva kuti kune vekuchina nerussia vari kushanda nekomishoni inoona nezvesarudzo yezek kuda kubirira sarudzo dzegore rino.
Chamisa, chamisa ho, chamisa ho, chamisa ho, chamisa ho.
Vatiwo vachakunda musarudzo vachiti hapana sarudzo dzechipiri kana kuti runoff dzichaitwa mushure mesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Nyika iri kuchinja power. Power is changing hands on the 30th of July. Mazizwe chitanga machisa kukula ndosaka ndakati let us have a handover take over framework because tinoziziya pati runopinda apa tiri kupinda one time. Tiri kutsvaira kuma MP, tiri kutsvaira pana president, tiri kutsvaira kuma council. Tiri kutsvaira. Pana anoziva here. Vakanyoresa kuvhota ndimbokuona iwo nemaoko. Avo. Muri kuvaona ka? Muri kuvaona mavhota? Umwe here kana kuti Chamisa? Umwe here kana kuti Chamisa? Umwe here kana kuti Chamisa? MDC Alliance here kana kuti imwe? MDC Alliance kana kuti imwe? Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Mazvona oka kuti tataura nyaya dzesaru. Now, nekupokana kwataita, takanyorera SADC. Ndakamita nevamwe vakuru veSADC. Ndakataura nevakuru veAU. Ndichivaudza dambudziko ratinaro. We have dispatched team iri muregion imwe iri kuenda kuAU vari kuenda kunotaura kuti tatadza kuwirirana nenyaya yeballot kumwe kwese voters roll tatadza kuwirirana but tinoda kuti tiise mumwe mutemo watiri kuenda inonzi strategic litigation yokumeka shuwa kuti vabudisa ballot paper redu ratinowirirana voters roll redu rine pik.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiriri webato rePDP iro riri mubatanidzwa weMDC Alliance Vatendai Biti vashorawo masoja nekushandiswa kwavati akaitwa kumbunyikidza vanhu pamusangano wakaitwa navamunangagwa kubhindura nezuro.
Ukaona wakurova vanhu kuti varambe vari pamusangano wavo woshatisa masoja kuti abhutsure vanhu zvisina kuti you are unpopular, you cannot win a free, fair, credible election. Haulume, haulume.
Hatina kukwanisa kutaura nasa chigaro weZek amai Priscilla Chigumba pamwe nemutauriri weZanu PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pavamire nezvataurwa navachamisa navabiti izvi. Ndakamirira Studio 7 Marondera, ndini Thomas chiri pasi.